Hazvisi zvitsava tokuendera mberi nekupenderedza kwavagara vachiita kushandidzana nezanupiefu nekuti mariko kakuitwa haasi pamutemo ende ari kuitwa nezanupiefu kuburikidza nenyaya yekuti zanupiefu yakarambwa nevanhu mumaguta yakarambwa nevanhu mumakanzu nenyaya yekutarisa basa saka apa vava kuda kunyorera kuda ku takaruza saka ngatibvisewo vanhu vakasarudzwa nevanhu saka kwese kungoperengerekera kuri kuita vanhu vachityora mutemo wenyika vachibvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu saka isu tinongotora kuti idictatorship inenge ichitenda mberi isati yamboneka futi pasi penyika pese kuti munhu akasarudzwa anobviswa nerimwe bato risiro rakaita kuti apinde pachigaro
vasati wayo muri kuti imimi vari kuenderera mberi vanhu ava vachityora mitemo yenyika imi sebato pane matanha muri kutora here kuona kuti mutemo uri kutyorwa uyu wagadziriswa
matanha anotorwa nyaya dzemutemo kazhinji kuti makots edu aite basa nemasho asi dambudziko ratinaro ndiroguru raramba riripo kuti ivo vakomana ivava vachavakaita kutora makotsi acho voisa muhomwe votora vanhu vari kumakotsi voisa muhomwe mitemo dzacho dziri muhomwe saka hapana mutemo unoremekedzwa nenyaya yekuti ava mainyanzvi vana mazvikokota ekutyora mitemo yenyika ende vakabata kumakotsi kwacho kuti vanoudzira zvekuita saka hapana kwatinokwanisa kuti tiende kunze kwekuenda kuvanhu vana vezimbabwe ndo vane ndo vane anza nemaproblems esatiri kuwana muzimbabwe ndosaka ichitaura nyaya yecitizen convergence for change kuti vana vazimbabwe ngatibatire pamwe chete nekuti maita mhengera mumba muno muzimbabwe vari kupepesheka vachiparadza pese pavagona kubata kuparadza nyika vaiita mambembe mitemo vatsemura paraminde vatsemura makanzuru vatsemura migwagwa vaparadza makiriniki mishonga manzwa kwana covid vanoita kutomwa vachiisa muhomwe dzavo nehama dzavo saka ndosaka titi napresident Nelson Chamisa tinosvika chete tikabatana sevana vezimbabwe
vasati wayo muri kuti mimi nzira imwe chete ndeyekuenda kuvanhu kuti vakupei masimba ekugadzirisa zviri kunetsa izvi masimba acho anobva kupi kana mitemo isingatevedzwa
nyaya ndevanhu kakatiri citizen convergence for change haite kuti hanzi tirikuenda kuvanhu isusi tagara tibato revanhu asi tiri kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti aiwa dambudziko ratatarisana naro iri reindigitimesi rehurumende isikatedzeri zviro zvevanhu nekuti harina kusarudzwa nevanhu tinofanira kunge tine hurumende yevanhu pachitaro vanhu pachavo ndo vanoita hurumende vanhu pachavo ndo vanoti ngatifambe negwarere kana tichitaura zvevanhu hatiti kuti isusu hatito vanhu titori momo vanhu umomo tinofanira kubatira pamwe chete semhuri yezimbabwe tigatise nyika yedu nyika iyi haise munhu haina sene nemunhu ine sene muhwani inonzi zimbabwe kana ichinzi zimbabwe mwana wokwamainhingi nokwamainhingi nokwamainhingi wese ane chikuita nezimbabwe ndodambudziko rasakasarira naro rekuti pane vanozviita varidzi venyika pane vanozviita varidzi vayo kuti ndo vanotaura kuti zvakati nezvifana kuitika zvakati hazvifana kuitika nhingi anofanira kudya nhingi anofanira kurara nenzara ndodambudziko rataita kusiyaniswa